MuZimbabwe umwe nomwe munhu ane mvumo yokutaura zvaanofunga, asi chinozoshoropodzwa ndechekuti zvaanofunga zvinoindirana here nezvamatongerwo enyika. Kana nyika yangonzi inyika, hapana pasi pano nyika isina nebasa rose nokuti yanzi inyika. Ndingakupai mufananidzo wokuti kuna naEurope nokuna nani nokuna nani vanga vasingazivi nyika dzakaita sana Botswana, asi vanoziva kwakabva rusunungugu gweZimbabwe vanokutaura kuti Botswana yakarwa hondo hombesa kuti Zimbabwe isununguke. Saka zvokuti vazoenda kupi zvikazodini, mubvunzo unozovapo ndezvokuti koiwewe wangaita kuti vaende kupi? Ndo pane nyaya ipapo. Nhasi uno Zimbabwe kanyika katiki diki, kana vanhu vashomanene, asi zinyika zihombe hombe rakaita seAmerica rine daka nakanyika kadiki diki. Zvireva kuti zviripo zviri muno munyika kadiki diki. Saka izvo zvinoti toda vakawanda kuti tivaise pachikoro chokuti chinombonzi politics chii, chinonzi nyika chii, mainteresti enyika ari papi.
Asika vachiri mumhanzu, kana pasinawo chinonyanyozivikanwa nevana veZimbabwe pamusoro penyika idzodzo, tingangoramba here tichiti nekuti kunyangwe dziri diki tinofanira kunge tichiwana chimwe chinhu imomo, nekuti nyika pairi hapasi pekuchatsvaka kuti chii chatinowana pakati chacho kuti unonanga kuti tiri kuenda kunotora chakati.
Muchivanhu tinoti kuziva mbuya hunzwa. Kana vakawanda omaZimbabwenzi vasingazivi, ndo zvinoita ZANUPF inoti vasingazivi ngavadzidziswe. Ndingakupai muenzaniso wegamba rakavigwa manje manje. Profesa avo vanga vari mukuru kunasi vashomanana vaiziva nhoroondo yeupenyu hwake nezvakaita, asi vakadhikirwa kuva national hero. Hazvidi kuti vanhu vafambe vachizvifukurapwa ovafambe vakapfeka ngowani kuti ndioneiwo vanoziva nhoroondo kuti vajonga kandimire ndiani, ndo vanokurukura nezvajonga kandimire.
Totarisawo musangano weWorld Economic Forum, kunozotarisirwawo kunzi vamunangagwa vachazosvika ikoko. Zvii zvamungatarisirwawo kuti zvingabvako senyika zvingawanikwa ikoko?
Vamunangagwa vakabuda pachena vakati tarisai, onai vana veZimbabwe, nyika yedu yangaenda kumawere, yanga isani chadyidzana nedzimwe nyika. Saka iye zvino rwindo rwangu rwokutanga ndorwokuda kumeka shuwa kuti tizvidzane nedzimwe nyika. Mukuzvidzana imomo ndo matinokwanisa kuvaka ushamwari hweeconomics. Ndo saka vakati economics pamberi kana kuti upfumi hwenyika pamberi, zvepolitics kumashure. Saka vanhu vese vamuri kutaura vari kunge vari concerned nepolitics, asi vamunangagwa vari kuda kukuvaka ukama. Aikasi kana uchinge wava neshamwari ka then upenyu hwakuendeka.